Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition, Vamavelas Kumalo, vanoti hurumende iri kukundikana kusimudzira utongi hweguta ruzhinji munyika pakatariswa maitiro ehurumende yava Emmerson Mnangagwa.
Hurumende inotungamirirwa nava Mnangagwa, inozviti Second Republic, yakundikana chose maringe nekuedza kubuyuva nekupundutsa nyaya dzezvemahuman rights, zvakare nyaya dzekuchengetedzwa kwebumbiro remutemo renyika. Izvo isu seCrisis in Zimbabwe Coalition tinoti muno munyika mune constitutional crisis. Zvakarewo pane nyaya yerule of law iri kuratidza kuti muno muZimbabwe haimo.
Vakumalo vatiwo kutadza kuitwa kwesarudzo munyika nepamusana pechikonzero cheCOVID-19 munongedzo mukuru wekushayikwa kweutongo hwegutsa ruzhinji.
Saka muZimbabwe pari zvino tiri kuona kuti sarudzo dzakamiswa, mabielections akamiswa, tirikunzwa zvakare runyerekupe rwokuti vanenge vari kutoda kuti nesarudzo dzinofarirwa kuitwa mugore ra2023 tadze zvakare kuitwa vachivanda nedenda redziwa mupengo reCOVID-19. Saka tinoona kuti izvi zvese izvi hatikwanisi kutaura nezvekupemberera demokrasi kwakanaka kana tisingaiti sarudzo, nekuti sarudzo dzinoitwa regularly ndo rimwe bandiko redemokrasi.
Vakumalo vatiwo Crisis in Zimbabwe Coalition yakatonyorera SADC ichitsutsumwa nematambudziko ari munyika. Vatiwo sangano ravo rinoda kuti SADC ipindire pane zviri kunetsa muZimbabwe kuitira kuti munyika muitwe nhaurirano dzinobata vanhu vose munyika. Vakafanobata chigaro chemukuru weNational Association of Youth Organizations vaMcDonald Munyoro vatiwo utongi hwegutsa ruzhinji hunogoneka chete kana masimba adzorerwa kune veruzhinji.
Sere chidiki tiri kuona kuti nyika yakuita sokunga iri kutora danho rasiyana neribumbiro remutemo. Semuenzaniso, tikada kutarisa Constitution of Zimbabwe Amendment number 2 ine zvinhu zvakawanda zvayakadzura zvakapiwa mumaoko ejekerere. Saka tichisvika pane zuva rakakosha kudai, sevechidiki izuva rinotipa mukana wokuti tifunge tichitarisa tichidzokera kumashure, uye tisvike pekuti tinopangana mazano sevechidiki kuti simba rodzokera sei muvanhu.
Mumwe mugari weMuHarare vaPride Mukono vatiwo kuvana veZimbabwe hapana chekupemberera pazuva ranhasi. Asi vatiwo zuva ranhasi rinopa vana veZimbabwe mukana wokuita hurukuro dzekuti nyika ingasvike sei pakuva neutongi hwejekerere.
Saka naizvozvo, aiwa zuva iri kana takatarisa neutongi hwemuZimbabwe, hapana zvizhinji zvatingati hurumende yedu tingakwanisa kuzvipemberera. Asiwo tikaenda kune rumwe rutivi, izuva rinotirangaridza isu sevarwiri vekodzero dzevanhu uyezve nevanorwira utongi hwejekerere kuti tinge tichigara pamwe chete sendigara wadaita nhasi mumazoom meeting kubva kuseni tichitaura tichinzvera kutodiniko kuti nyika yedu inge ichisvika pautongi hwekugutsa vamwe vanhu vese muZimbabwe.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende nezvezuva ranhasi kanawo pamusoro pemashoko ataurwa nevanorwira kodzero dzevanhu. Asi mukuru wezvekuburitswa kwemashoko muZANPF vatafadzwa Mugwadi vati hurumende yava Mnangagwa iri kufamba mugwara, uye bato reZANPF ndozvarakarwira zvegutsa ruzhinji muhondo yorusununguko.
Gutsa ruzhinji ndo ratakarwira semusangano, naizvozvo ndiro donzo ratinofamba naro sehurumende yeZANPF in the new dispensation of President Emmerson Mnangagwa. Saka aita zvose kuvandudza mitemo inoona nezvekodzero dzavanhu, kuvandudza mitemo inoona nezvemamedia freedoms, kuvandudza mitemo inoona nezvekuitwa kwamabhizinesi, tigogadzira zvenyika yedu kunyaya dzezvekurima kuti vanhu vagute matundu. Chakashata hacho ndechekuti kana vanhu vaguta nedumbu vaguta dumbu nokuda kwekurima kwatakaita kunofadza gore rino, vanobva vazotaura havo nezvekwavasina kuswera.
United Nations yakaita chisungo musi wambudzi 8/2007 chekuti zuva reInternational Democracy Day richerechedzwe gore rega rega musi wa 15 Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.